Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Bho, Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Bho, Shambho, Shiva Shambho, Swayambho.
Guna para Brahma Swaroop.